zvekuitika ndezvekuti prime minister semukuru wehurumende vakaenda kubrussels vakanokumikidza iya inoti EU Zimbabwe dialogue inoparura kudyidzana pakati pezimbabwe nenyika dzemueurope. Prime minister vaivakumikidza chiitwo ichocho vaizochisiya chamaoko maminista wezvekunze kwenyika adhomeza anoona nezvekudyidzana kwezimbabwe nedzimwe nyika foreign affairs minister vamubengegwe. Saka ndikati pari zvino munhu ane bandiko rokunge achiona kuti zimbabwe yamira sei panyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika takatarisa nenyika dzekueurope ndiminista weforeign affairs nokuti pavo prime minister vakaita.
Asi munowirirana here nevari kuti GPA zvinenge zviri kunetsa kuti inge ichizadzikiswa?
Towiranazvo, towiranawo nokuti havasi kutaura zvinhu zvavari kutora musoro mavo, vari kutaura zvinhu zviri kuitika muzimbabwe kuti pane zvinhu zvakawanda zviri muGPA zvisina kuzadzikidzwa. Kunyange zvazvo zviri zvinhu zvakabvumiranwa nevaitaura vakamirira mapoka ari matatu vakanyorerana pasi kuti zvakati nezvakati nezvakati ndo zvatichaita. Vakatarirana nguva pasi kuti tozviita munguva dzakati nedzakati nedzakati